Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero wakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana mazuvara nhasi uri musi wemuvhuro kurume 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. VaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union kuri kutarisirwa kunyoreranwa chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica. Varayiridzi vanoti vave kuronga kuramwawo mabasa zvichitevera chisungo chabuda mumusangano waitwa nevamiririri vemasangano evarayiridzi ose muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Chiri pasi unotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani echiramangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadio Miners pamwe neMarange Resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvarwa zvakawanda zvekuChina zvakaburitsawo mazakwatira emari zviri kunze kwemutemo. Vachitaura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yawaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho. Saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti listi iri vanhu vakuru vakuru veZANU-PF havapo. Vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapo. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kunana Midlands ikoko uko. Saka listi iyi kuunzwa kwayaita yaitwa iri listi yecover up. Chechipiri ndechokuti vaMnangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa list yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani uye kwakadzosa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona hapa ndezvekuti vaMnangagwa vari kuruma vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokavhira vanhu vari muZANU PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuKongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi havamastavo apa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiriri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hweLook East Policy hwaitungamirirwa nevaimbi vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Taone edu urongwa hwacho nelisti racho remaChina, but vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita songe vari kungochaya vanhu va
zvichakadai. Mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society vaLovemore Kadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi ma FDI foreign direct investments ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti chi upfumi hwenyika huende mberi uyewo hatizivewo kuti iye listi yatapuwa iyi ine tumari tushomashoma makambani zemamining bedzi ndo anechi ane mari iripo saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana vezimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veeconet vayavaya hatingaende unotsvaga mari kubva kune vamwa tisingatsvage vedu vemunomo chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vauye muno vaite sana dhangotiwo nokuti vakauya ivavava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country
imwe nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Mutungagwa vati vamunangagwa vafanira kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika
kana kwaburitswa kuti yatingati list munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa chinhu kuona kwangu chaichagara chingozikanwa asi chikuru yezvinoita chekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe kuona kwangu ndopane nyaya
vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarara kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika vachiti ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Pamusangano uyu pari kutarisirwawo kunyoreranwa pasi chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica cheAfrican Continental Free Trade Area icho chinotarisirwa kusimudzira kutengeserana kwenyika dzemuAfrica izvo zvinonzi zvichadzikisawo mari dzinobhadharwa nenyika idzi mukutenga kwadzo zvinhu kunze kweAfrica. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe kukosha kwemusangano uyu.
Aichokadi musangano wakakosha mune donzvo rekuwandudza kudyidzana kutenga nekutengeserana munyika dzemuAfrica nyaya dzetrade nyaya dzemarket access zvinoita kutiwo upfumi hwenyika dzemuAfrica hundochisimukira saka I think musangano wakanyakukosha extraordinary of course problem ingoripo ndeye kutranslata zvatinenge tabvumirana into action on the ground hazvibatsiri kungoramba muchiita maagreement asingazonge achiimplementwa zvichizowandudza ugaro hwevanhu wemuAfrica but musangano hawo hwakakosha muupfumi hwenyika dzemuAfrica
tichitarisawo mamiriro akaita upfumi hwezimbabwe zvii zvaingatarisirwawo kuti ingawana kubva muchibvumirano chakaita sechiAfrican Continental Free Trade Area
takataisa nyenga yakaita sesu hatingi zvatinofanira kuita chekutangisisa kuwandudza competitiveness yeekonomi yedu kuwandudza production yemaindustry edu kuti tikwanise kunge tiine zvatinogona kunge tichitengesa kune dzimwe nyika nekuti kana mafainirana chibvumirano chakadai zvakureva kuti maakubvisa matrade barriers mabarriers anokanganisa kutenga nekutengeserana saka kana musina zvekutengesa zvacho hamubhenefiti zvakanyanya saka tinoda kuwandudza competitiveness yeekonomi yedu tinoda kuwandudza production nyaya dzeproductivity kuitira kuti takakwanisa kuwana zvatinotengeserawo wana South Africa zvakawanda zvine value iri nani tinobhenefitawo saka hatingi icho iyoyo ndo nyaya hombe iripo nekuwandudzawo zvakare nyaya dzeinfrastructure maroad network yedu marailway edu kuitira kuti tinge tichidonhedza mutengo wekuita zvemabhizimusi munyika
mungaona yechibvumirano chichizosiyana here nezvimwe zvambonyoreranwa asi zvisiri kuburitsa pundutso izvi
haichokwadi iroro ndodambudzi dzatinaro muAfrica hatina visionary leadership ine commitment newillingness yekuimplementa ndoda kupa muenzaniso Zimbabwe for example tiri takaagriya kune inonzi Abuja declaration yekureva kuti 50% yebudget yedu tinoiendesa kuhealth Marareta hatisati tambungu kwanisa kunge tichipfuura threshold iyoyo. Saka nyaya commitment, nyaya visionary leadership, I think iri kudzorera nyika dzemuAfrica kumashure. Daira tiine leadership ine vision yedevelopment. Maiwana kuti zvese zvatinei tabvumirana pasi izvi zvinokwanisa kunge zvichiimplimendwa nechimbi chimbi. Upenyu hwevanhu muAfrica wowandudzika woshanduka, muwane prosperity nedevelopment.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede, nasi varamba kutaura makore avo ekuberekwa kukomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwenyika, uye vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti vakatodomwa kuvesa chigaro wemaregistrar general ose muAfrica. Vamudede vazivisawo kuti munyika mune vanhu vane zvitupa 10.3 million uye vanhu 1.7 million vakafa kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 kusvika pari zvino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vamudede avo vange vakokwa nekomiti kuzopa umbo maererano nebasa ravo rekupa vanhu magwaro ekuzvarwa, zvitupa pamwe nezvimwe, vati makore avo haanei nebasa ravo, vati vanogona basa ravo zvakanyanya, zvekuti sangano reAfrican Union pamwe neUnited Nations akatotuma nyanzvi dzavo kuti dzizodzidza kubva kubazi ravo. Vamudede vaudza nhengo dzekomiti iyi kuti kana dzichida kunzwa makore avo ekuzvarwa, dzinofanirawo kubvunzawo vamwe vashandi vese vari muhurumende. Vatiwo pane vechidiki vakawanda muhurumende vari kutadza kuita basa ravo, uye makore haanei nekugona kunoita munhu basa. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichida kuziva kuti sezvo vamudede vakura, havasi kuremerwa nebasa here. Zvichakadai, vamudede vaudza komiti kuti munyika mune vanhu 10.4 million vanokodzera kuvhota, uye 5.4 million vanhukadzi. Vatiwo pane vanhu vakawanda vasina zvitupa. Vatiwo pane vanhu 1.7 million vakashaya kubva pakaitwa sarudzo dza 2013 kusvika pari zvino.
Kukubvira muna 2013, ndoda kuti muone namba yatina yepano yemadeaths yevanhu vakafa is about 1.7 million. Just after the last election kusvika patiri izvino, makombiyuta zvedu anogona kutitora zvese izvi agoita analyze kunyatso kupai kuti ichi ndinai figure.
Ndaiona.
Inochikisa kai.
Nhengo dzekomiti iyi dzaudza vamudede kuti hadzisi kufara nemashandiro anoita mahofisi avo, vachiti vanhu munyika yese vanonetseka kutora magwaro ekuzvarwa, zvitupa nemapasipoti. Mumiriri wemusika vanhu muNational Assembly vaProsper Mutsiami vati vanogara kutaura nezvedambudziko iri asi hapana chiri kuitwa navamudede.
Zvazviri kuita dambudziko ero Registrar General nehistory tagara tichitaura tisangana sekomiti panapa, ipinu muri kufunga sei kuti nyaya iyi ingabatsirika sei? Uye zvehandizivi kuti hamuona kuti pamwe hazvisi kumushupwa here nezera renyu kuti muzvibatsire? Hazvikwanisiri kuti mumberukana zera richidiki vambopuwa solution iyi imi mumosorora.
Asi vamudede vati vanoziva matambudziko anosangana nevanhu zvikuru sei kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika, uye vari kuita zvese zvavanogona kuti vaagadzirise.
Taakutaura nenyaya yeborder area Chipinge. Chipinge yakaoma, haisiri kutamba nayo kwete. Chipinge iri worse than Botswana pamusana pekuti vanhu vanongopinda kana totora mutare chaiyo iyo mutare. Mukaenda musakubva kuuya kugunona vakomana vakawanda kwazvo vari kubva kumiruko, vari kuda mabirth certificates, vari kuda zvitupa. Kana mavapa madocuments iwayo, vava kumhanyawo kunotsvaka basa. Saka maofficers edu paground vanoda kuti vaone kuti chokwadi, munhu uyu ndewedu here.
Panyaya yekuti pane vanhu vakawanda vakabatwa pagukura hundi vari kunetsika kutora magwaro, vamudede vati vanonyoresa vanhu munzvimbo idzi nguva nenguva, uye havana kuona vanhu vane dambudziko iri. Vati bazi ravo rine mahofisi munzvimbo dzese idzi, uye vanhu vakasununguka kunonyoresa kuti vapiwe magwaro avanoda.
Ndakanopedza sondo ndiri kumatebelendi ndiri kuchorocho, ndikabva ndikaenda zasi uko ndichinoona kuti zvii zviri kuitika. Ndikaunganidza madzishe ose tikataura nemadzishe, madzishe akapedzisira kuti kwete, imimi vanhu vedu muno ndimi musiri kuda kurejista vanhu. Mamwe madzishe vachitaura kuti vamwe vanouyana namalaicha, vana vanobva kuSouth Africa. Hazikanwi kuti baba wake ndiani, anongosiya dhambwa pana amai. Hazvisi nyore izvizvi.
vatiwo vanhu vanofanirawo kuziva kuti vanotevedza mutemo kana vachipa vanhu magwaro, uye dzimwe nguva vanhu vanotobvunzurudzwa vasati vapiwa magwaro aya. Vatiwo pane vanhu vekune dzimwe nyika vakawanda vanoda kuwana magwaro emuno zviri kunze kwemutemo, uye bazi ravo rinoita basa neungwaru kudzivirira izvi. Vamudede vatiwo nhengo dzekomiti dzakasununguka kuzoona mishina yavanoshandisa pakupa vanhu magwaro. Sachigaro vekomiti vachinga Dhuve vaudza vamudede kuti vanhu vakawanda munyika vari kunetseka kuwana magwaro, uye vanofanira kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wekudzivirirwa kweEurope weOrganization for Security and Cooperation unoti sarudzo dzemutungamiri weRussia dzakaitwa zvakanaka, asi kuti dzakanga dzisina mukana wekusarudza mutungamiriri chaiye. Mashoko ehurumende anoti kambani ine chekuita nekupfurwa kwevanhu musi wa 8 kurume muCambodia, apo mauto akapfura vanhu mushure mekupisa nekuparadza misha inotungamirirwa nevazukuru vemudzimai wemutungamiriri wehurumende vaHun Sen. Tariri rwe United Nations Development Program UNDP vaEkem Steiner avo vanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu apfuura vanoti United Nations inofara nebasa riri kuitwa nehurumende yava munangagwa mugadziriro yesarudzo dzegore rino. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaSteiner vakati maridzo yava munangagwa yekuti vanoda kuti kuitwe sarudzo dzejekerere uye dzakachena inoratidza kuti hurumende yavo iri kuedza kuita zvinhu nenzira yakanaka. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paTswane University muPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza.
Zvazviri kureva ndezvekuti UN inenge iri kutambira gwara ratorwa navamunangagwa. Ndinoda kuti tinzwisise kuti kubva vamunangagwa vachipinda pachigaro vane maitira vakaratidza kunyanyanyanya zvekunze kwenyika kuti aiwa ini ndine maitiro akasiyana nehurumende yanga ichitungamirwa navamugabe. Saka zviri kuitika neUN zvinenge zvikuratidza kuti ayo vakakabira vanenge vakatambira kuti ayo vamunangagwa vanenge vari kumire pachokwadi.
Tingaone here United Nations ichiwedzera kuisa ruoko rwayo mune zvematongerwo enyika yeZimbabwe?
Hongu mukana iwoyo uripo chaizvo kuti United Nations inogona kutounza mari ichitsigira zvainenge iri kuona sekuti ndizvo zvinoita kuti demokrasi ifambe zvakanaka muZimbabwe. Tinoona kuti pane tumwe tukunhu tusatwa gadziriswa. For example, pane nyaya yeIP, mutemo weIP, mutemo weposa kusunungurwa kwenhepfenyuro kuti dzitambiro vanopikisa zvazvagadziriswa.
Takanzwawo vachitsanangura kuti zvaitaurwa navamugabe zvekuti vakabviswa nechisimba pachinzvimbo. Ivo seUnited Nations havasi kunyanya kuzvicheukira kana kuzvitarisisa.
Rangarirai kuti vamugabe chinangwa chekubuda pachena kwavo vachitaura divi ravo renyaya ndechekuti vanga vachida kuti vekunze vanosanganisira ivo vana United Nations, vana African Union nana SADC vati aiwava munangagwa muri pamasimba zvisiri pamutemo. Asi kana tichinzwa United Nations yakamirwa navasteiner ichitotaura kuti aiwa zvavari kutaura izvo hatinei nazvo, kureva kuti nerimwe divi kupa rutsigiro kuhurumende iripo yava munangagwa.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuTswane University kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Kuramwa mabasa kuri kuita vana chiremba vemunyika kwave kukonzera kuti varwere vakawanda vari mukumiganhu weZambia neZimbabwe vatsvage rubatsiro rwekurapwa kuZambia. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varwere vave kuenda kunorapwa pachipatara chemutendere icho chiri muZambia pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia weChirundu. Kunyange hazvo vamwe vagari vekukariba nechirundu vachigaroenda kunorapwa pachipatara chikuru chemishoni ichi, rwendo runo zvinonzi vanhu vakawanda vari kunorapwa nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba pamwe nanamukoti muzvipatara zvose munyika. Mumwe wevamwe akarwara akanorapwa kumutendere kuZambia ndivaerasimasi dzinotyiwei, ava vanoti hakushayike mishonga uye hakudhure.
Uku mishonga inenge inowanikwa chane kusaidi kwe kukunengu nwani kwa mshonga dhani kusaidi kwe plus kuchipa je warapu wa kuzambia reja kachipa dhani Zimbabwe zinenge shakati siya ane.
Mumwe mugarwe kukaroi amai Faustina Gava wakasunungukira kuZambia vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kuZambia kunorapwa sezvo vachirapwa zvakanaka.
Vamwe vakutobva kuna nakaroi vari kuti uyo vachienda ipapa
izvi zvinotsigirwa nemukuru wepachipatara chemutendere Sister Sangati, avo vanoti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurapwa pachipatara ichi. Sister Sangati vanoti varwere vari kubva kunzvimbo dziri kure seHarare.
But we have plenty of patients from Zimbabwe, a lot of patients. I don't know from when they are on strike, but it's routine. Even if there are doctors, patients, all from even from Karoi, Kariba, from there, even there are patients who come from Harare up to this hospital.
Sister Sangati vanoti uwandu hwevanhu vari kurapwa vachibva kuZimbabwe hwakangofanana nevarwere vemuZambia vavanorapa. Vanotiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuwanikwa mumawadhi ose.
All kinds of patients, maternity, patients who are sick, surgical patients for operation, everywhere. Surgical half is 50-50. Zambia 50-50, so we are serving two nations.
Mukuru webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti kuparara kwenyaya dzezveupfumi ndiko kwadzosera nyaya yezveutano munyika.
Zvinonyatsoshupa isusu patakaona independent nyika dziri munharaunda medu vaiuya vachizo even shopping chaiyo grocery vaizotenga kuti vaiuya muno muZimbabwe tichivaseka actually kuti kana tichida kutaura chokwadi. Iye zvino ndivo muri kundiudza kuti ya reverse nokuti isusu tauraya chi economy yedu kana kusi vanhu vasina mabasa kana economy isiri kushanda, it means even government chaiyo haisisina mari yokuisa muzvipatara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Emmanuel Sadza vanoti hazvishamise kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kutsvaka kurapwa kuZambia sezvo vakuru vakuru munyika vachirapwawo kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambonorapwa kuSouth Africa apo vakamborwara vachinzi vakanga vadyiswa muchetura nevanhu vasina kuzivikanwa. Vaimbove mukuru webato guru rinopikisa reMDCT Mushakabvu Nogen Changrai, vakafira muchipatara chekuSouth Africa, vachirapwa. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopomerwa nevakawanda mhosva yekusagadzirisa nyaya dzeutano munyika vanogaroenda kuSingapore kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tevera musangano waitwa nevamiririri vemasangano evarairidzi ose muHarare nhasi. Varairidzi varonga kuratidzira pamuzinde womutungamiriri wenyika weState House musi wa27 kubvumbi uye kuramwa mabasa muna Chivabvu kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Achus vaObert Masaraure, vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vadzidzisi vane zvichemo zvinofanira kugadziriswa zvinosanganisira zvekuti vadzidzisi vari kumazvikuru vari kumaruwa vasashungurudzwa nezvematongero enyika.
Tichamira basa muna May vanovhura zvikoro, hatisi kuvhura zvikoro second term. Nenge takamira basa.
Zvichemo zvianyu ndezvipi?
Zvichemo zvedu zvinosanganisira raw allowance, kuti machia vane raw allowance yakawanda. Salari yedu kuti ikwire kudarika poverty datum line, tichazonyanya kurohwa kuti vatichasarohwe nekushungurudzwa ari babasa vashande zvakanaka. Tichazonyanya leave yekuti maticha abvumirwe kuenda kuvacation leave vasingashungurudzwe nekuti vabhadharwe vari pasad leave.
Maticha ari kurohwa nani?
Vanorohwa nezvematongerwo enyika mumamisha mavanogara, kunyanya vanhu vebato reZANU-PF ndo vari kunyanya shungurudza maticha nematinyoni nemamwe akapondwa nevamwe akatotiza mabasa.
Bazi rezvedzidzo hapana zvarakamboita here nenyaya iyi?
Hapana chatichaitwa munguva yose iyi. Takatombovaendesa kuZimbabwe Human Rights Commission, uko kune gwaro rakaburitswa rikaendeswa kupati yeZANU-PF nebazi redzidzo. Havatati vapindura panyaya yatakavapomera kutarisa kutozoenda zvakare kumatare.
Maita musangano nhasi evanoshanda munyaya dzezvedzidzo, mabvumirana here kurega basa mese mese?
Tawirirana kurega basa muna Mei, tawirirana zvakare kuti tichaita March musi wa27 March tichienda kwapurezidendi, kuofisi kwapurezidendi, sezvo zvamunoziva macivil servant apasi peoffice of the president. Tichinopa zvinyunyuto zvedu, March ichatanga nawo pakati pa1 kusvika na2 PM. Tichinopa zvinyunyuto zvedu nenotisi yekuti tichazenge tichizoenda pastrike kuvhurwa kwezvikoro muna Mei panotanga second term.
Makapedzisira kutaura nehurumende rini nezvese izvi zvinokunetsai uye vakati chii?
Tinogara tichitaura navo zuro chaiye taendera mamwe mapepa ezvinyunyuto. Tinogara tichitaura navo asi vanhu vanoisa zvimiti munzeve, hapana chavari kuteerera chatinoita. Asi tinoona kuti kana vanhu vatomboramwa mabasa zvaita manesi, zvaita madokta, ndopavanotanga kuda kutirimuka kuti vamanyamanye vagadzirise. Saka language yavanotonzwisa ndiyo yekuti tirege kuenda kubasa.
Avo vanga vari mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS vaObert Masaraure, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muMDCT zvichitevera musangano wakaitwa neZuro kuBulawayo nevari kuti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato muzvare Tokozani Kupe. Kukuwo vakasarudzwa nebato kuti vafanotungamira vaNelson Chamisa vachiitawo mumwe musangano mugweru neMDC Alliance. Izvi zvave kureva here kutsemuka kwebato reMDCT? Kana muchida kupinda muchirongwa kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. VaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 19 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
abe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduka kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphathi intambo bezanupf kuloli luhlu ukujengisa ukubana le list singathi ibiased.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Ngokwanti sikuthengiselane ungena ma-regulations amaningi kodwa kathesi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu esi-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathintambo wezempilakahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu ukungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokho. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni langenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sokungumnyaka wokhetho.
Kusitshengiseni ngezindlela uyemazwe uMnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe ngoba sekwazi uMugabe into lonke into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho. Kodwa singakhangela listile leyana lisitshengisela sibona ukugcwele amankampani amaChina labantu abavela eChina abantshontsha izimali elizweni lethu lapha. Kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lamaChina akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe kugcwele abadabuka kwele China. Imali etshontshwe yinkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe, kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanu-PF kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Ngabe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende elandelise imali le iphenduke, kodwa nje okusimangalisayo yokubana singaboni abaphathi intambo bezanu-PF kuloli luhlu ukujengisa ukubana leyi list singathi i-biased.
Usomabhizimusi obesedalela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Ochivayo laye ule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratrack. Inkampani ye-African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayisithupha zamadola 62 million, bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million. Abemba iDiamond abahlanganisela iJinan Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Ishweps Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wangeColliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, iFamily of God leZayoja lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphose afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele isithu seHarare, nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathi ntambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, owezokuthengiselana umnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kwele-Nigeria, lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Incwadi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uchasise okuningi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzeyazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, eZimbabwe sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sekunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abakwezwekazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ubonga ukuthi uyagula ngidana, kululutshwane esingakuthola, kodwa nxa kuye ukuthi i-economy yethu isivukile ngidana, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane kungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyawe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera, isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
lilo iqiniso kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama social services okulutshwane ukuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yifertilizer, ingaba yisement, bazadinga amagoods abazathi sizaqala ngalawa nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye. Kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yaseNigeria, bathi bafuna umantijana bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
Umnumzana Masimba Kutshera uhlaziya ezenotho, sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT, inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU kobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Tisa baba tisa! Pacha kupe pacha, pacha kupe pacha, pacha kizikenti pacha. We want to actually say in this series, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. There is a series, we are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo esebuhera okuthi dissident alembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Kono kyana mbona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Kuqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba yize sidala yonke lento ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa akasingabizani ngamagama anjani adala inzondo, ngoba mina nicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya in solidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
UMakhuphe siminda wonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust. Sibone ngani umama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje nyamsekela kulowo mbono wakho ukuthi athi hayi ngiyihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yi-SIDE, i-BUPRA, i-WILD, i-NYDT, i-SDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye lengatsha ze-MDCT ezisuka kobulawayo, iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuzokuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli ze-MDCT ezilalenkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. Lanxa uhulumende esithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Ku-Life Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabangi ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe buzwa ukuthi uzancintisana eminyakeni eyisithupha elandelayo, ubike wayehle wathi abantu bafuna abuse aze abe le minyaka elikhulu na.
Okuphuma kukhetho lwakwele Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa okweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labe Zimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labo dokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. Unkosikazi Sonile Nemaoko wasendanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala Semashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but iklinikhi eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso into futhi sibile sikhala ngayo lathi ukuthi ngezibhedlela ziyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doctor ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa nkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamaklinikhi lapha kungangelamali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yikho kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala maklinika lezibhedlela unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisenzele amakliniki ukuthi lathi sincedakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club, umnumzana Cosmas Chisale, ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have 4 pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela kwezokusebenzisana kwethu loZulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lwawusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lwawusiza abalenkinga zamehlo kanye la uhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu loZulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association, umnumzana Simeon Jamanda, uthi kulusizo ukuba uZulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke, ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labodokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni. Ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukuyela bengazangi babonane labodokotela, bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile. Kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazangi babonane labodokotela. Akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health.
Ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa, batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona, atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo. Kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane, uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amajumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004, kodwa kuze kube lalamhla uZulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane, kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-Provincial Hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele, kwenzeke ukuthi lathi njenge-province benefit. Kulesibhedlela lapho lesisebenzisa i-Mission Hospital St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Dudu Nyathi uthi abala sibhedlela bathembe iSt Luke's kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Hey, thina lapha eLupane siyele sikhalazwe sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqondakiswa yiSt Luke's Hospital kodwa usingu mangwe njalo futhi sile zindleko eziningi uthi siye khona kumele sigade. Futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane isibhedlela sona lesi la nxa umuntu nxa engahamba nxa engarefer sesiyaphambili kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So sile sikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongende omusha nxa angabuye ezosiqedisela isibhedlela lapha eLupane ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela sisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomiti yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee of health and child care, bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibhedlela. Kuzwile ukuthi sesineminyaka eminingi siku-foundation level, njalo i-foundation yakhona layo isidilikela. But as a health committee, we are not privy to that information. So kukithi-ke njengekomithi ye-health ukuthi sikhangelisise, ngixwayise u-chairperson we-committee uDr. Nobode about that hospital, nayibhangabe lo lwazi. Bese sibonisana ukuthi mhlawumbe find out ukuthi why silokhu esiku-foundation level. Ama-provincial hospital akula. So kuyadingeka ukuthi lesi sibhedlela sakhiwe siservise uluhlu lwe-Matabeleland.
Izabelo zeMatabeleland North kanye leMatabeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama-provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama-district ezingelamandla kanye labodokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho, abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho lichaywa ngama-wickets amane liqembu le-West Indies lamhla emini. Intathe izindaba ithi yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithobamnembili lethobamnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke kwathi ele-West Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithobamnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs alo angamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu le-West Indies yilo eselindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulethemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Ruba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu okugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo wosisidla amahabule.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-United Arab Emirates emdlalweni walo ugcina wesigaba se-Super 6 ngolwesine kuthi ele-West Indies lona lizadibana lele-Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutha imidlalo ye-Super 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azanqikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Sizisa kuphela kazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamakampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zefihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.